Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo. Gunyana 4, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Toratidza in fact the strength of the citizens and the power in eruzhinji, power in evanhu, nekuratidza kuti kumareserva vanhu vanogona kubuda neuwandu vachisarudza pati yavanoda.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokunda musarudzo dzekumaruwa kubulilima. Vane usope vokurudzira Zimsek neCambridge kuti dzikoshesewo kodzero dzavo pavanodhinda mapepa emazamanishoni. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuvatsvara kadenga yakakunda vamwe makwikwi evane usope kana kuti Miss Albinism muzvare Angela Dube varikurudzira Zimsek neCambridge kuti pavanonyora mapepa ebvunzo vakoshese kodzero dzevasope sezvo vachinetseka kuverenga mavara madiki. Vati zvakakosha kuti maboard maviri aya eZimsek neCambridge kana onyora bvunzo onyora nemavara akati kurei kuitira kuti vane usope vakwanisewo kuverenga bvunzo zviri nyore. Muzvare Dube vari kuita zvidzidzo munyaya dzeumhizha mune zvekudya kana kuti food technology paMidland State University uye vanoimba vachiitawo zvekuratidzira hembe kana kuti modeling. Vakasarudzwa pamwe chete namuzvare Dube vaLodwin Rimire vanova Mr. Albinism vari kuita zvidzidzo munyaya dzezvemishonga kana kuti pharmacy paUniversity of Zimbabwe. Varimire vanotiwo vane usope vanodawo mafuta ekuti vazore kuti vasagume vabatwa nezvirwere zvegomarara.
Izvozvi matemperatures ari kuita achikwira nekuda kweiyoyi global warming. Masunscreen lotion ndiwo mafuta iwayo anodzivirira zuva, anodiwa ende akakosha. Izvozvi tinova takaluza vakawanda, hama dzinotondirwadza mumwoyo ndikazvifunga. Hama dzangu dzakawanda vane albinism vakafa skin cancer nekuda kwekuti exposure kuzuva yanga yadi yakanyanya. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tikakwanisa tikwanise kutsvaga masunscreen lotion kana kuri kune maorganization anouya achiuya achidi achitibatsira that tinoendesa masunscreen lotions iwayo especially kumamisha kunzvimbo dzisati dzatisimukirei nekuti ikoko zvinonetsa kuti uwane mafuta. Mafuta
ko mafuta aya anoita mari chaizvo? Tabvunza varimire.
Iwaya hezo haana kuchipa, anoti dhurei. Ndine imwe sunscreen lotion yandakabva kutotsvagawo manje manje takaona yaiita $10. Imari yakawanda zvekuti havasi vese vanokwanisa kudi vanokwanisa kukwanisa kutenga mafuta iwayo. Mamwe acho masunscreen lotions anotodarika $10 iyoyi, mamwe acho anotodhura, mamwe atori kuma $25 zvichingoenderana neganda rako. Asi tinoimba kuti nerubatsiro rwemamwe maorganization uyezve nekuunganidza kwatinge tichiita maresources tinokwanisa kusvika kuvanhu vakaita seivavo.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Brenda Mudzimu vanotungamira urongwa hweMiss Albinism Zimbabwe.
Ndingangoti ndinokurudzira hurumende kuti ikwanise kuunza zvimwe zvirongwa zvinenge kupa masunscreen lotions pachena nekuti vanhu vakawanda vari kufa necancer vanorarama nealbinism uyezve ndinokurudzira kuti kungewo kune macancer screening kuongororwa kwemakanda evanhu vanorarama nealbinism nekuti izvo ndo zvinonyanya kutinetsawo kunyanyanyanya sezvinongoitwa vamwe vese kuti vanowaniswa mishonga yeHIV and AIDS vanoitwawo kupfurikidza kutariswa zvibereko pachena ndizvo zvakanyanya kutikoshera izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau mavhiki adarika kuti munyika mune vane usope zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 9753. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rasimbaradza urongwa hwekuti mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformers Party kana kuti ZTP, Bishop Kanyenzura Parere nevamwe vatendi vekereke yavo vakasungwa musi wa9 Chikunguru vachiratidzira muHarare vaburitswe mutirongo. Vatendi ava ndevekereke yeMirirai Jehovha Apostolic Church. Mapurisa anoti vakaratidzira zvisina mvumo mushure mekufamba mudhorobha vachiimba kambo kekuti Emmanuel tisunungure tanzwa nenhamo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravo vaEvans Moyo.
Tinotenda vaZulu. Vasungwa ava vari makumi matatu nemashanu vanosanganisira madzimai akachengetwa kuchikurubhi kwoita varume vakachengetwa paHarare Central Remand Prison. Vasungwa ava vakapiwa madates etrial. Pane nyaya mbiri, pane yekutanga yakatarisana Bishop Kanyenzura vari voga pavari kuchajwa necharge reunder Maintenance of Peace Act.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakaunganidza vanhu vasina kuudza mapurisa zvisiri pamutemo. Iyi yakatarisana navo semukuru wevanhu vakaungana. Kwozoita vamwe vese vakatarisana nemhosva yecriminal nuisance.
Ko nyaya idzi dzanga dzanzi dzinotongwa rini tichitanga naiyo yava Bishop Kanyenzura?
Yangadai yakatanga trial yavo musi wa31 asi trial yazopfuudzirwa mberi kuti ingatanga musi wa7 September. Vamwe vacho vese vakaiswa musi wa26 September kuti vange vachiita trial. Vasungwa ava pavakatanga kubuda pina mudare vakapinda vari voga vasina akavamirira. Vakange vabvunzwa kuti vangada bail here. Vasungwa vakapindura vachiti havasi kuda bail.
Vaiti zvoitwa sei?
Vada kutongwa vachibva mukati. Saka tinonzwisisa isusu patakazodanwa kuti tingavabatsira kuti mutongi akatonyora parekodhi kuti varamba bail, saka bail rarambwa. Saka dambudziko ratakaita ndere patakazovatorawo nyaya tichiti tivabetsere kuzvimwe tingatsvaga bail, tikakumbira bail. Initially vakatanga kuexpressa pfungwa iyoyo yekuti vanga vasiri interested nebail.
Nechikonzero chei vairamba kuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Maringe nezvaanotenda vanga kutarisira kuti nyaya inotongwa igopera vachibva mukati. Tichiri kuedza kutaurirana navo kuti tinzwe pane zvingaitwa here. Vachiri neinterest here kuti vatongwe vachibva mukati kana kuti vava neinterest yekutongwa vachibva kunze? Kana vachinge vava neinterest yekutongwa vachibva kunze, uye kuti tingaita sei kuti taone kuaplya kudare kuti zvikada vangatongwa vachibva kunze? Saka ndopatiri nenyaya iyi. Inyaya ine matrial dates and there's an endorsement parecord kutaura kuti vakanyimwa bail.
VaEvans Moyo, igweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanga vari parunare muHarare. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ndiro rakakunda musarudzo mbiri panhatu dzemakanzura ekumaruwa dzakaitwa kubulilima nezuro. Izvi zvaburitswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sarudzo idzi dzakaitwa mushure mekunge kanzura weZANU PF afa uye vamwe vaviri vasiya basa mubato iri. Muward 16 vamakadhi moyo veCCC ndivo vakakunda vakapinda musarudzo vachitiwo muzvare Jane Moyo veZANU PF navaHitman Ncube veZapu. Muward 1 vakakunda ndiva Ephraim Moyo veCCC, vakakunda vaDalton Moyo vePPP, vaKosa Mdlovu veZANU PF uye amai Lindi Wenyoni veCGC. VaExperience Dube veZANU PF vakakunda muward 14 vachikunda veCCC neZapu. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raiongorora sarudzo idzi rakati vanhu vashoma zvikuru ndivo vakaenda kunovhota, asi richiti izvi zvinowanzoitika musarudzo dzemabai elections. ZEC inoti vanhu vakavhota vanoti darikei zvikamu makumi mashanu kubva muzana pane vanotarisirwa kuvhota. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva.
Vakutenda vanhu vekubulilima nekuti vhotera zvine mutsindo. Bulilima yatidadisa seCitizens Coalition for Change inotungamirirwa navachamisa.
VeZANU PF vari kuti munongoti sarudzo dzanga dzakanaka kana mahwina chete, asi mukakundwa munee muchiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Hatina kuhwina nemhaka yekuti process yanga iri free and fair. Takahwina nenyaya yekuti vanhu vedu vakabuda neuwandu, vanhu vedu vakatsigira nyaya yekuti vaite shanduko despite kuti paiva neviolence, paiva neintimidation yaida kushandisa neZANU. Munoziva two of ZANU PF ministers vanga varipo.
Aiita sei makurukota?
Vachityidzira vanhu nenyaya yekushandisa nyaya yemaassisted voters more than 45 bars, vachitaura kuti hatigoni kunyora ari mastrategy eZANU kuti vabire sarudzo. Asi vanhu vakaita nhara vachitaura kuti isito sarudza hurumende yavachamisa, tinosarudza hurumende yeCCC. Ndokuhwina kwatakaita, takaita overwhelm breaking machinery nekuti vanhu vakachangamuka, vanhu vakaziva kuti ZANU PF haisisina muono panyaya yekuti munyika muite shanduko. Ndo zvakaita tihwine. Hazirevi kuti tanga tisina kusungwa makumbo kana maoko.
Zvinorevei kwamuri sebato vaSiziva?
Zvinoratidza in fact the strength of the citizens and the power ine ruzhinji, power ine vanhu, nekuratidza kuti kumarizevha vanhu vanogona kubuda neuwandu vachisarudza pati yavanoda. Makazoona kuti ZANU yaiudza vanhu kuti mofanira kutaura kuti hamugoni kunyora kuti vavhotere ZANU PF, asi vanhu vakaita defy maorders iwavo vekubulilima. Tira kuatenda. Zvinoratidza citizens power, zvinoratidza kuti ruzhinji rwenyika kana rukasimuka munyika munoita shanduko.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Kana arivo mashoko avo, bva tinovimba kuti pavanokundikana musarudzo dzinotevera kana mune dzimwe sarudzo dzakatsarukana, ngavabvume kuti vanenge vakundwa uye vanenge vakundwa zviri pajekerere. Tinokorokotedza vose vahwina vari vatatu, umwe chete ari weZANU PF, weCCC vari vaviri. Tinokorokotedza vese vahwina tichiti bandiko ravapo pari zvino nderekushandira vanhu zvisinei nekuti ndeve vanobva kumapato akadii.
Saka muri kutambira zvakabuda musarudzo idzi?
Isu semusangano weZANU PF, sezvamunongoziva, tinotambira zvinenge zvabuda musarudzo. Patinenge takundikana tinoongorora togara pasi kuti ndepapi patapotsana nevanhu kana patisina kunge takamira zvakanaka nevanhu vanga vachivhota, togadzirisa ipapo tichienda mberi takanangana nekuti tikunde zvine mutsindo musarudzo dzinotevera dza2023. Saka naizvozvo ndinotinotambira zvabuda musarudzo, tichikurudzirawo ivo vemapato anopikisa kuti mune ramangwana kana vachinge vakundikana ngavakorokotedzewo vahwina sezvatinoita isu kumusangano weZANU PF. Uye itsika yakanaka kwazvo kutambira zvinenge zvabuda musarudzo nekuti ndo zvinenge zvada vanhu.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nezuro vakapiwa mubayiro weEmmy Award mushure mekunge vashandisa izwi ravo kutaura nezvenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nemiti nezvimwe kana kuti national parks inova nhoroondo yakabuda paNetflix kana kuti documentary. Nhoroondo iyi inonzi Our Great National Parks. VaObama vakambowanawo mimwe mibayiro miviri yemaGrammys. VaObama ndivo mutungamiri wenyika wechipiri kupiwa mubayiro uyu, uye akatanga kupiwa mubayiro weEmmy ndiva Dwight D. Eisenhower muna 1956. Mukuru weUnited Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief vaMartin Griffiths vashanyira kumawirira kweSomalia, uko kunonzi kune nzara inotyisa. Nzara iyi yapa kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabve munzvimbo iyi. VaGriffiths vakakurudzirawo nyika dzepasi rino kuti dzibatsire Somalia, nyika ine nzara yakanyanyisa kumabudazuva kweAfrica. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Nice Boy, uyo anoti akabika mutakunanzva wedamba refu riri kubuda mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Musi wa 10 September tiri kubuditsa damba refu redu nenge rine masong anosvika iwo 12.
Mungatipe mazita enzimbo idzi?
Pa album pane nziyo dzinoti Tsvimbo ya Moses inova iyo title track, kwoita inonzi Kuda Kwenyu, kwoita inonzi Mhepo, kwoita inonzi Ndiye More, kwoita Upenyu Mazino, kwoita Makorokoto, kwoita Mashoko, kwoita inonzi Tsoro, kwoita inonzi Fombo, kwoita inonzi Ngaikangwe, kwoita inonzi Mukana. Saka ndo mamirira akaita album iri.
Takaona muzinda weAmerica uchidira mari nemuimbi anenge aimba zvinonwisa mvura. Pakatanga ipo kupiwa Nati O. Muri kufunga kuti padamba refu renyu iri pane kambo kangaite kuti mupiwe mubayiro here? Uye izvi zvakakosha sei kwamuri semuimbi wechidiki kudai?
Mukana wamataura wekunge vaimbi vachipiwawo maawards nemibayiro nemuzinda weAmerica, tinowa kufara naizvozvo, ende ishuviro yangu yekuti ndinge ndichiwanawo mukana wakadaro. Ishuviro yangu zvikuru kwazvo, ndinotenda ipapo.
Pane vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here padamba refu renyu?
Yeah, damba refu redu rakamira rakadai. Pavaimbi vanozikanwa vatakaimba navo so far nditi Gons, ndo wandine song naye. Ipapo pane song yemwe yemafaro iri kufanira kutamba vanhu zvisingaiti panguva yeChristmas yeholiday yatakatarira naye kunopinda kudai.
Vamwe vangada kuziva kuti sei makati damba refu renyu ririnzi Tsvimbo ya Moses?
Albumu rinonzi Tsvimbo ya Moses, chikonzero rinotsanangura simba kana kuti minana yaMwari inoti pakukunda pamatambudziko.
Kubva 2020 manga muchichema imi vaimbi kuti maraskirwa nebasa nenyaya yekuda kwechirwere cheCOVID-19. Iko zvino chinenge chatidererei, muri kukwanisa kuitawo here mashows muchifadza vanhu?
Panyaya yemashows, inini zvangu ndatisa ndava kuita mashows akanyanya kuwanda, sezvo ndanga ndine challenge yekuwana maPA system ekupofomesa mashows, kana kuti bendi rangu harisati ranatsokwana zvokuti ribatane kuti ndokwanisa kuita chi mashows. But mashows zvavo kana wakabayiwa COVID injection unokwanisa kuita chi mashows. Saka mashows akazarurwa, but izvozvo chete ndo zviri kundimisa kuita mashows, zvokuti handisati ndawana maPA system akakwana kana kuwana bendi rakakwana rokuti ndichifamba ndichiita mashows. Asi kwandinenge ndadanwa zvangu kundoita ndiri ndega, ndinei ndandichindoita mashows.
kambo mashoko nzwisa chete kubva kumuimbi wechidiki Nice Boy. Nice Boy anga achitaura ari parunare ari kuchitungwiza. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba.
Tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Pane mubvunzozve unobva kumutereri wedu.
Ndine tsamba ndisinganzwisisi zvakanaka. Iri kuna vaHebheru 7 paverse 1 inoti, nokuti Merikisedheki uyo mambo weSaremi muprisita waMwari wokumusorosoro wakasongana naAbrahamu pakudzoka kwake kundouraya madzimambo akamuropafadza.
Chii chamunoda kubatsirwa nacho panyaya iyi?
Ndoda kubatsirwawo ndinzwisise kuti Merikisedheki munhu akaita sei. Anga akambonyadzo kudii? Anga akayafananawo here nezvanga zvakaita naAbrahamu, kuti Abrahamu akazobereka mwana wake, mwana wake akaberekawo wakati Merikisedheki munhu anga ane chimiro chakadii?
Vatereri ndashedza zvakare mufundisi David Simango. Mufundisi Simango, chinokuchingamidzai nemufaro manzwa mubvunzo weumwe mutereri wedu.
Manheru akanaka yebaba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Tiri kunzwa nenyaya yaMerikisedheki. Nyaya iyi inotanga pana Genesis chapter 14 verse 18. Ndopa tinotanga kuudzwa nezvake Merikisedheki. Pano tinoudzwa kuti waiva ari mambo weSaremu. Uye kekare ari muprista waJehovha Mwari wokumusorosoro. Saka basa rake rakanga riri basa rinokosha zvikuru, wanga ari munhu mukuru. Tinoda kuziva kuti Abrahama akatungamirira hondo yake akandokunda kwaakarwa. Saka kukunda kwaakaita uku kwakakuratidza kuti Abrahama anga ari munhu mukuru. Asi pakudzoka kwake paakasangana naMerikisedheki, Abrahama akaziva kukosha kwaMerikisedheki, kuti uyu mukuru kundikunda. Saka Merikisedheki akabva aropafadza Abrahama pakukunda kwaakaita kuhondo.
Apa mudiki ari kuropafadza mukuru, mungatsanangura zvishoma here mufundisi Simango?
Tinoona kekare kuti isusu mwana mudiki haangagoni kuropafadza munhu mukuru, nokuti mwana haangati kuna baba vake, baba pfugamai apa ndikuropafadzei. Asi baba vanogona kuti mwana pfugama apa ndikuropafadze. Abrahama nyanganga ari munhu mukuru, nyanganga akunda kuhondo. Akaziva kuti Merikisedheki muprista waMwari wokumusorosoro, uye munhu mukuru anokosha, ari mumambo weguta reSaremu kana kuti Jerusalemu kana kuti Shalom, guta rorugare. Saka nyaya iyi inotiratidza kekare kuti wakanga ari munhu chaiye chaiye, wakangofanana navanhu vose sezvakangoita Abrahama. Asi chinzvimbo chake nechinhano chake ndicho chaikosha pamberi paMwari.
Mutereri ataurawo pamusoro peimwe vhesi iri muna vaHebheru.
Kuna vaHebheru chapter 7 inove ndo yatsanangurwa nomutereri, inotiratidza pachena kuti iye Merikisedheki wakanga ari munhu asina baba, asina mai, asina madzisekuru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kwoupenyu. Saka zvotiratidza kuti izvo zvazvinoreva apa nokuti hakuna munhu panyika pano angava munhu asina mai nababa. Iyi mufananidzo.
Mati uyu mufananidzo. Zvinoreve izvi mufundisi Simango?
Tichiverenga pachapter 7 verse 3 panoti, wakafananidzwa nomwanakomana waMwari unogara ari muprista nokusingaperi-peri. Saka wanga uri mucherechedzo waKristu Jesu anova muprista nokusingaperi-peri. Mambo wedu Jesu Kristu anova iye mwanakomana waMwari.
Zvinotiratidzei izvi?
Zvinotiratidza pachena muBhaibheri umu kuti dzimwe nguva tinogona kuverenga pamusoro pavamwe vanhu. Ava vanhu vanenge vachimiririra mambo Jesu Kristu, kana kuti zvimwe zvinhu zvine zvichimiririra mambo Jesu Kristu. Tingapa somufananidzo. Mufananidzo tikaona pamusoro paAbheru, tinoona kuti mucherechedzo waJesu Kristu. Tikaona areka yaNoa, mucherechedzwa Jesu Kristu. Toona Merik Zedek, mucherechedzwa Ishe Jesu Kristu. Zvinhu zvose zvakatendeka kumwanakomana waMwari anove mudzikinuri woupenyu hwedu. Saka pano tinodzidza kuti Merik Zedek mucherechedzo wamambo wedu Jesu Kristu anove mupristu wedu nokusingaperi peri. Tinotenda zvikuru Mwari akukomborerei mazviita.
Reverend Simango, tinoda kukutendai zvikuru nemashoko enyu anhasi. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kutsanangurirwa panyaya yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheDynamos charova Harare City muHarare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos yarova Harare City 2-1 ndokuramba iri pachinano chechipiri pasi peFC Platinum. Yakasiwa nemapoints matanhatu asi yatungamira Chicken Inn nemapoints matatu. Dynamos yave nemapoints makumana nemasere 48 panguva iyo kugona kunenge kudada. Nezuro yakapinda pamapoints makumi mashanu nemana 54. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya ari kufara zvikuru nekunda kwavaita nhasi, asi achiti havasati vasvika pavari kuda chaipo.
Ndirikuzwa kufara zvikuru.
Ndezetirivo kudara.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Kukundwa uku kwasi Harare City yatarisana nedambudziko guru rekurwisana nekuenda munhabvu yepasi-pasi yeDivision 1. Asi murairidzi wavo Taurai Mangwiro ane chivimbo kuti vachapunyuka kubva pavari apa.
Itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Blue Chips 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, ZPC Kariba 2, Triangle 3, Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kambo mashoko kubva kuna Nice Boy kama tanga kunzwa pano pa nepenyuro yenyu ye Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau zvakare. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinokunda musarudzo dzekumaruwa kubulilima. Vane usope vokurudzira ZIMSEC neCambridge kuti dzikoshese kodzero dzavo padzinodhinda mapepa nekunyorawo mazamanishoni ane mavara akati kurei kuti nhengo dzavo dzikwanise kuverenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku.